tanga tine dambudziko reflower yanga ichibva kune dzimwe nyika kunyanya iri kubva kumozambique iri pasi pechirongwa chebilateral trade agreement icho chinoreva kuti nyika dzimbiri dzinenge dzasainirana dzinenge dzaakuti zvese zvagadzirwa imomo zvinge zvichienda vachitengeserana pasina muripo weshupi saka mukatarisa nyika yemozambique hairi megorosi yanga ichitora gorosi kubva mudzimwe nyika yogaya yotitumira zvinova zvinhu zvanga zvichityora chitsidzano chemutemo webilateral trade agreement wemozambique zimbabwe trade agreement saka tinova nokufara kukuru apo patakaona gurukota rezimari vachinamasa vachitaura mubhajeti yavo kuti zvese zvichamiswa havachabvumirwa kuti vaunze flower iri pasi pechibvumirano asi kuti ivoyo chipinda ichityorohwa nemutero wejute unova zvikamu makumi maviri pamuzana.